Zimbabwe. Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're talking about the opening of schools in Zimbabwe, with many parents saying they are struggling to pay school fees in full as the country's economy continues to spiral downwards. Some teachers also boycotted classes today, demanding that government should increase their pay and salaries. Teachers are also parents who are struggling to raise fees for their school-going children. So this is what we are going to be talking about today. Nasi pachirongwa chedu tirikutarisa isu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro panguva iyo vabereki vakawanda vari kuti vari kutarisana nedambudziko rekukwira kwemari dzechikoro dziri kudiwa kuti vana vaende kuchikoro sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huri kuenda kumawere. So that's what we'll be looking at today. Varairidzi vaberekiwo vari kuchemawo nekuoma kwaita zvino munyaya dzehupfumi. Some education rights groups are, however, saying the situation at some schools is dire as some teachers failed to return to school, as they are also victims of the harsh economic environment in the countries. Others are accusing the government of making false promises of free education this election year, a program that has not yet been rolled out. And to discuss this issue, we are now joined by our guests who we have on the line right now, Evana Isimunda of the Female Trust Network Zimbabwe, while we're waiting for Obed Masaraure, the president of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Muzvare Munando.
Thank you very much. How are you, Marvelous? How are you, everyone? You are listening.
Aiwa isu kuno tiri wadi. Totanga nekukuvunza ikuti tirikuona kuti zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Imi munoshanda nevana vari kuenda kuzvikoro zvakamira sei pari zvino?
Zvikoro zvatanga kuvhurwa nhasi muHarare kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi mahigh schools mamwe ari kunzvimbo dzinogona kunge dzine dutu rine mhepo nemvura yakawandisa zvanga zvisati zvavhurwa, kazhinji vari kumabhodhin. Saka asi vatanga kuenda nhasi ava ndevo kumapuraimari nezvimwewo zvikoro zvakasarudzika, vamwe vatanga kuenda. Asi nhasi ndaita rombo rakanaka, ndati ndichiendesawo mwana kuchikoro ndikachionana nematicha pachikoro paanodzidza ipapo, ndaichitovaseka ndichiti makurukutu mambotaerera nyuzi here nhasi? Zvanzizvo nenyuzi, hurumende iri kuindisa kuti pane chirongwa chayaparura kutanga kupera kwemwedzi ino kuti vari kutarisa kuti vadzidzisi makwalifikeshen vadzidzisi akamira sei, nekuti munhu agara pabasa zvakadii, vanenge vachiwana mikoho yakasiyana. Maticha aya afa nekuseza achiti muri kufungidzira kuti pane mari zhinji here apa? Inyaya yekungoti tiri yekumabasa sezvo zvikoro zvavhurwa. Zvezva inowanzoita hurumende inowanzoporomisa vanhu zvakanaka kana kuti zvakaringana, zvikoro zvavhurwa kungoda kuti tisaramwe mabasa. Asi muchaona kuti chirongwa ichochi chiri kuparurwa ichi hachina musiyano kuti munhu akapinda basa nezuro kana kuti agara pabasa. Saka inyaya yekungoti vana vaende kuchikoro. Asi vana vatava tichiona vachienda kuchikoro vabereki vazhinji, iniwo semubereki haitini nyaya iri kunyaya kutishungurudza inyaya yemafizi, nyaya dzemaskuti dzakangoparurwa. Tekubva mudenda guru chaizvo recovid-19 mazvenati rakaita kuti hupfumi hwenyika hubva hwanyanya kudzikira pasi. Asi ndiri kuona sekuti hurumende yedu haisi kutarisa izvozvo, kuti takambenge takabatwa nenyaya nirenda recovid-19. Saka hupfuma husati hwanyatsokusimuka, asi masizi ari kuramba achinge achikwidzwa. Zvinova izvo zviri kutadza kuti vazhinji vawanike vachiwana kuti vawane kodzero rekuti vaende kuchikoro. Tinotarisa kumashure hurumende yakamboti aiwa tichaita kuti vana vawane dzidzo iri pachena, chirongwa ichi hasati chatomboi. Handina kana chikoro chandambotindasangana nacho kana kuti chikoro chatamboti tanzwa kuti chiri kunzi vana vadzidzi pachena. Tinova zvikusungurudza vabereki vanosanganisira ini pamwe chete panyaya dzekuoma kwezvinhu muZimbabwe nenyaya dzemascoffee.
Maybe Ms. Munando, if you can just go into English and just tell us, what are you seeing on the ground? Schools open today, and you know, we've had a lot of people, especially parents, complaining about the cost of sending children to school. But tell us, what are you seeing on the ground?
Yeah, what is happening on the ground is very disturbing, Mazenat, because considering that the majority of people in Zimbabwe are informal traders. That means that the source of income is from informal trading, where we are not, all of us, we are not getting what we require for the daily survival. So in terms of the exorbitant fees that are being paid, just as the income that a household is getting today, in terms of formal
Ms. Munando, if I can just hold your thought right there, I have a live caller from Zimbabwe, so I wanted to take them quickly before the phone drops. Hello, caller, where is Zimbabwe? Magadi. Tukuta uraya, nemi muri kupi?
Zimbabwe.
Taura itinzi. All right. Asi endai pasina noise motaura opfungwa dzenyu.
All right.
Ya taura ita kukunzwa zvakanaka chaizvo. Tiri kutaura nani?
Tiri kutaura nani mwana.
Taura itinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Nhasi tanga tichingoona vana vanga vachifira vachidzika vachienda kuzvikoro. Saka tichira zvingi kuti zvikoro kwavaenda nhasi vanga vakamirawo sei, nekuti hatisati tasvika kuzvino kuti tionane navo tingeekuti tanga tiri sei.
Imi mune vana vari kuenda kuchikoro here kana hama dziri kuenda kuchikoro? Zvii zvamatarisana nazvo semubereki?
Ini ndine vana ari kufana kuti achinyora grade 7 ndisiyo. Saka tangozivirawo kuti taikwamboreja kuwa nemabreakdowns akafanana nezvaimboita kumashure uko ecovid, vati vati kuitira kuti vana vasazviringika zvakanyanya, nekuti panguva iyaya yaive necovid neiyo vana vakazviringisika zvakanyanya kusira pii. Saka tangozivirawo kuti dai izvozvo zvambomira vana vambodzidzawo zviri nani pane zvatoitika kumashure.
Dai hurumende yakateerera pari zvino, maiti chii? Ndaapi mazwi amungada kuti vanzwe?
Inini mafungiro angu ndaifunga kuti tangopreventa sezvataingoita kumashure, kuitira kuti vana vavambe vachidzidza. Sope zvozvo tichinombozoitwa malockdowns wati asi.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai amai Memory Mamoyo vari kutaura kuti vane mwana wavo ari mugrade 7. Muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Ms. Munando, you can carry on. You were just explaining to us what you saw, and also you can comment on what you heard our caller there saying about, you know, her grade 7 child.
Okay, many people that I've met today, including the teachers who are also parents like me, they were complaining about the school fees, especially the uptick of the teachers. I will not speak much on that, but just to say the fees that are being charged by most of schools in Zimbabwe are far beyond the parents. And the government is not considering that the country has been robbed by the COVID-19. And our economy, you know, declined in all facets of life, especially when you talk about informal trading. People were not trading informally, were not selling their wares, and there was like some disturbances that were going on, global. So, but they are not considering that we are still in that process where we are still trying to find our feet, so that we'll be able to sustain ourselves, especially as families, and also be able to pay fees for our children. But it's something that is not, taken very seriously, being considered to pay. Before we even talk about the school fees, Are we thinking about it, even the quality the education that you are going to get? And do we really think in terms of remuneration of the teachers, the resources that they require in order to deliver in education? And in terms of our kids going to school, do we have adequate resources like transport? Do we have different, facilities that are required by the learners? So it's something that is welcome because it seems that we are still going back as we are, progressing. So this year we are going to have elections, and it's something that should be put on the agenda to say, what are we going to do with education? Because, if I reflect that, Zimbabwe was on the top list of delivering quality education, but I think the government is not paying close attention. So it is really trying in terms of putting, favorable policies in place where they are saying inclusive education, but the affordability of it is not being met because it's far beyond the reach of many. And even the mushrooming of the colleges and even the private schools is also promoting the elitist mentality, where those who are rich and who can afford those private colleges, they can refer their students or their learners to. But with the government schools that are there, I think we are not really getting what we really want in terms of also the new curriculum. We talk about the color. The government introduced the color system.
Explain a little bit about that. What is the color system?
So the color system is about the same. It's like in each and every subject, students or learners are required to research on specific issues. For example, if you're talking about community development, what are the community development issues? They can be categorized according to subjects. Even in math, they can also do colors. So it's like, for example, my kids are requiring about 50 flat files, right? For each subject, he's doing 10 subjects. So it's 5 for each subject times 10 subjects. So it's additional cost and it's an additional burden on the parents who is already, far beyond reach of, below the poverty line. So in terms of the capacity of the school or the learners to be able to respond to that requirement, something that is very heavy because, the parents are now involved doing their research and the colors, they are mainly subsidized in terms of the marks because if you score 30%, you report that the other remaining marks will also be, met in the other theory. So we appreciate the concept. I really appreciate it. But the term that is being introduced is not, suitable. We are coming from COVID-19. We are still finding our feet. They should have allowed the relaxation. And, the parents and the learners to cope up with the dynamics that are evolving in the country and in global affairs. So that at least as we settle down, and as our economy is also improving, we'll be able to respond adequately. So I feel they are rushing these systems and the concepts that they are introducing each and every time, which are far-fetched, and the students and even the learners, they can't really know about it. So, I was talking about quality education. In that sense now, how can we evaluate to say, are we delivering in the country when we are forcing a grade 5 or a grade 7, for example, to do research? When I grow up, I used to know that you can start doing research at university level, but now they're starting at a tender age. I feel they are overburdening. That's why the explanation, the teacher, they are now trying to subsidize their pockets by charging explanations and also discriminating learners from school because of those who do not afford to pay explanations. They are discriminated. And the teachers can't do anything about it because it's their way of survival. Hence, they're doing the parents as well.
Mataura imi kuti tombo mirai papo mataura kuti maona mamwe varairidzi vanga vari kuzvikoro kwamaendesa mwana vanga vari kuti chii varairidzi vachitarisawo ivo yatingati raramo yavo uyezve vari kuona remangwana rakamira sei
vari kuona remangwana risina kunyatsojeka nekuti pandaa ndichitaura navo panyaya dzekuti nhizi dzanhatu dzabuda dzichiti hurumende yakarura chirongwa chekuti maticha akubhadharwa maringe nemaqualifications avo maringe nekugara pabasa pavaita, because vari kuti zvanga zvisiri fair kuti munhu apedza student ticha uya aite apinda basa kubva atobhadharwa mari inoenderana nemunhu ane 40-50 years ari pabasa. Tiri kugaiwa pane chirongwa ichocho kana ndichichitsanangura chinonzi prorata, kutiraridza kuti vamwe ava vakakwalifya vari senior pamabasa vanopiwa mukoho uri pamusoro. Asi vanga vatiti aiwa hazvisi chirongwa chatii chekutanga, kungoti chanaturudzwa chete mukutaurwa kwacho. Chirongwa ichi chakagara tiinazvo kudhara, ndosaka makamboona mugore ra2014-15 vachi akadzaiwa vane kana zvekuti chende munoita madegree chende munoita zvakati kuitira kuti mukwanise kusimudzirwa pamukoho wenyu. Asi tinongoona kuti zvakafanana nemadegree kunyange vane madiploma vanga vangori mupenyu nechete. Saka vanga vachiti izvi tiri kungoona sekungoti pakungoda kutaura kuti chezvisatanga chikoro kumbotinyararidza kuti aiwa pane chirongwa chiri kuuya, mazuva achifamba mwezi uchifamba. Asi chinozonyatsoitika chine punduso chokuti chibatsire munhu wemudzidzisi akwanisewo kuendesa mwana kubhoarding zvakaita seni achisi kuzviwanikwa, nekuti mudzidzisi ei akafanana nei ari kudzidzisa apa asi mwana vakamutenda kubhoarding. Inodiwa mazimari ari kuchajwa ma2,000 chikoro chinochajwa 1.2 manition schools. Imari yekuti imuno muzimbabwe mavhelasi mari iyoyo iri kunetsa, tikatarisa mamiriro akaita zvinhu iye zvinezvi tichibva mucovid-19 ndopatakaomerwa ipapo kuti pangadai panyatsokuongororwa kuti right patakutanga nyaya dzechikoro ndezvipi zvidha zvatingatema taita panzvimbo, kuitira kuti hurumende nevanhu vafambirane pamwe chete, tikaita mumwe munhu anosara kumashure. Ii ndinoona sekuti hurumende haisida kusara panzvimbodya, nekuti takatarisa, ndikada kutarisa vision 2030 iri kutarisa kuti pane patinofanira kusvitsawo, asi haisi kutarisa zviri pagiraundi kuti zvakamira sei. Pane zvikwanisiro here, tiri kukwanisa here senyika nemamiriro azvakaita zvinhu? Nekuti patinobatwa nedenda recovid-19 takagara Zimbabwe tiri kumashure nechekare, hatina kufanana nedzimwe nyika. Saka takabva tadzokerwa kumashure zvakanyanya apa takutanga zvirongwa zvinoremera nyika izvo, kuremera nyika nekuti nyika yacho haina mari kuti ikwanise kuti dzidzo yacho maringe nezvavari kuda zvemakala nekubhadhara maticha acho akamaka makala nemaexams. Ndosaka muchiona even kumisa kwakaita maexams eolevo hai vanhu vari desperate, inyaya yekuda kutotsvaga mari. Mukaona kuti nyaya dzichangopera dzakadaro, asi kuti zvinhu zvinotsuisa kuti nyika yedu inonzi mapepa anita, asi tinoona kuti pane the whole organization yekwanisa inoona nezvemaexaminations. So pepa tiri kunyatsoiswa zvinobata mitemo iripo, corruption tine zvese muzimbabwe, asi kuti zvichinyatsokuiswa panzvimbo no nyaya inondirwadzawo ini semugari wemuzimbabwe kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuona izvozvo kana tichitaura tisiwo semasangano kuti aiwa apa parema apa tingadai tapamba so. Nekuti basa redu ndiro kuita compliment hurumende topamba nawo isu tiri pagiraundi tichaudza kuti zvinhu zviri kufambika here kana kuti hazvisi, kuitira kuti tifambe pamwe chete tione punduso inosimudzira nyika yedu yezimbabwe.
Thank you. Please stay on the line. We're hearing there from Evanice Munando, the director of the Female Trust Network Zimbabwe. So we'll continue with our program as we also want to hear from what the actual ministry had to say about the situation at schools today. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana mundoro vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro uye vanotarisira kuti pachapera vhiki vana vazhinji vanenge vakwanisa kuwana nzvimbo uye vave kutodzidza. Let's hear what Mr. Ndoro said to Studio 7 earlier on.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo uye isusu sebazi reprimary nesecondary education tirikunzwa kufara nekuti vana vauya kuzvikoro vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uyewo varayiridzi vakawanda vauya kuzvikoro vachiratidza kuti vari kuda kuenderera mberi nekupamha dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kupiwa vana veZimbabwe. Vabereki vamwe vanga vachingomhanyamhanyawo nhasi, vamwe vachigadzirira kuti vapedzise kubhadhara maschool fees, vamwatorawo tumayunifomu netumwewo tumapenzura netumabhiro twavanenge vachingotsvaga. Asi tiri kutarisira kuti panopera vhiki rinoiri zvese zvinenge zvatsetseka, asi vana vatotanga kuti vatotodzidza vatotanga kutoenderera mberi nedzidzo ravo. Hakuna zvataawana zvaasichinyiita kunge zviri kunyanya kunetsa. Takatarisira kuti gore rino richava gore rakanakisa chaizvo, nekuti tiri kuona kuti varayiridzi vanesu sehurumende vari kuuya kuzvikoro, uye vabereki vanesu vari kuuyawo futi vachibhadharawo tumari twavo kubatsirawo zvikoro zvine zviripo. Pari zvino tiri kutofarawo nekuti vana vacho ndo vari kutotiratidza kuti vari muchikoro imomomo havasi kuda kuti vazofoira. Vari kutoratidza kuti varikuda kuti vapase kuti vakunde maresults akabuda last year nelast year part one nenyaya yecovid. Vakuratidza kuti aiwa tadzoka taakuda kunyatsokudzidza kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe. Tatenda.
We were hearing there from the Minister of Education spokesman, Mr. Taungana Ndoro, explaining the government position on this issue. And now, please, let's take a break to hear more about VOA programming.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Thanks to our viewers and listeners. For now, we are going to be going back to our guests to just continue with our conversation while we wait for more callers, as you, our callers, are very valuable to us. Amai Muzvare Munando, pindai zvakare muchirongwa. Manzwa zvanga zviri kutaurwa nehurumende, tanzwa mutauriri webazi rezvekudzidza. Vari kutaura ivo kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuzvikoro. Imi munoti chii?
Aiwa, ini ndinoti kumira zvakanaka kwekuti vana vatanga kuenda kuchikoro. Hongu, vana vaenda kuchikoro, vadzidzisi variko. Chikoro chatanga semazuva ose. Kunzeke zvisemo kana kuti zvipingaidzo. Ndambotaura kuti kune vekumabhoarding school, ndichione mwana ari kubhoarding akati aenda kuchikoro. Nyaya dzemvura yakataurwai ndichatanga iri kunaya yakadai sekuZimbabwe. Asi ndiri kuti zvakadaro tichiri muvhiki, ndinotenda kuti vekuministry vataura kuti tinenge tichiona kuti svondo rinenge richifamba sei, tizoona kuti zvinhu zvakamira sei. Asi hazvibvisi chimiro chekuti vabereki nyaya dzemafizi vari kunetseka nadzo, nekuti iyoyo nyaya yenzvimbo futi yavatotaura ndoo imwe yacho yenzvimbo yanga ichinetsa, kuti nzvimbo dziri kuwanikwa, vana vakapasa havo zvakanaka magrade 7 kunyange havo takadzipira pazvibodzwa zvatinotarisira kana kuti tichienzanisa negore rapera. Asi nzvimbo dziri kushaikwa, uye kuti vanhu kwavari kudzi vawana nzvimbo. Ndinoda kutenda sistimu yavakaita online iya, yekuti munonyora online, hapana kori, hapana chii. Asi ndakaona vabereki vazhinji vachinge vaita zveonline zviya zvekuaplya nzvimbo, vachiishaya zvakadaro, kana kuti tinei vanenge vaiwana mari dzacho havasi kudzikwanisa. Ndo chichemo chandawana kuvabereki vakawanda kuti mari chikoro zviriko, vanhu zviri kuvhurwa, zviri kudiwa mainifomu yacho. Mukatarisa mari dzemainifomu, mukatarisa dzeschool fees dziri kuchajwa ma1 point, ndiri kuti 1000 madzolari zvakakosha kuti 1000, because chikoro chiri pasi chandakaona kunge changa chiri nani chaiti 500. Iwo 500 iyoyoka imari yakawandisa zvekuti titi mubereki anogona kuisimudza kubva panguva yandataura yanga yakaoma. Yeti tinotenda kuti maticha atanga taona kuti chondo richafamba zvakamira sei. Vana vaenda kuchikoro tatodzoka navo, vanga vachitaura kuti maticha anga ariko vachidzidzisa. Hatitoda kutarisa mamiriro ezvinhu, atinogona kuzodine muono uri kumberi zvinhu zvingamira sei achini ndozvandasimbisa paya kuti dai zvinhu izvozvo zvikaonekwa kuti rait ratatanga tiri kufamba tichienda kupi tiri kufara nenyaya yekuti denda hakutisina recovid-19 matemo adzokera zvazviri vana vari kutanga chikoro zvazviri hatichari panzvimbo tishuwo semwoyo wangu semubereki kuti iwaya maticha dai aita sei aramba ari pabasa mwazvona zvinda kuudza chinhu chiri kusuwisa ndechekuti
chii chiri kusuwisa
chiri kusuwisa ndechekuti vana vari kumabhodhin havakwanisi kuita maextra lessons tikatarisa bhodhin inenge ichiti kune vari senda madhei
hallo batei makadaro batei makadaro 1 minute tichimbotora kola vari kuzimbabwe tinzwe tokudzoka kwamuri hallo kola makadii henyu
ipo makasimba henu
aiwa takasimba tiri kutaura nani muri kupi
muri kutaura na mfuma justice ikete ndiri kukadoma kwefoslas
aiwa tinofara kwakadii kukadoma uko
haa ukadoma tiriko kuri kungodai nekudai
aiwa ndizvozvo zvii zvamatarisanawo nazvo nhasi pazuva rekuvhurwa kwezvikoro kwamuri uko kukadoma
haa vana vavhura zvavo but hei upenyu hwacho hwakatoonei panyaya dzemafizi nekutenga zvinodiwa muchikoro
mamuri kuona zvakamira sei
haa kutongoti vana vaende havo but kazhinji kacho zvimwe zvikoro zvachitodzinga senge first dera nhasi so vangoenda but haa vakawanda vadzoswa
vari kuti chii tichiona kuti hurumende yakanga yati ichati vana vaende kuzvikoro pachena iro gore rino zviri kunzii kuzvikoro
ndo zvinototishamisa kuti hurumende kana yakati vana havasi kudzingwa chii but muzvikoro manje vanenge vaitoti mari ngadzive mari pamberi mwana kumashure vana vakawanda vari kudzingwa ende vabereki vakawanda mari dziri kuvanetsa kuwana
motipowo mazwi yamungada kuti hurumende inzwe dai vanga vakateerera pari zvino
ndaida kungoti kana vataura mashoko bheto mashoko avasimbiswe nechokwadi nokuti dzinenge ngano dzokungotiwo vana vasadzingwa but vakutarisa pagraund chaipo chaipo vana vari kudzingwa muchikoro
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma Justice Utete vari kukadoma. Thank you so much. While we're trying to reach our other callers, let's hear more about VOA programming in Shona. Regai tinzwe zvakare kuna muzvare munando mamuri kutaura endererai mberi nezvamamuri kutaura.
Ndanga ndichitaura maringe nenyaya inonzi maextra lessons aya kana tiri zvikoro zviya zvinove kumabhodhin vanenge vari madhei sikora vanowana mukana wekuti kana vabva pachikoro paya vanoenda kudzimba unosangana nematicha yaye mamwe ari kuda kuita basawo kuti vawane chouviri vokwanisa kuita izvozvo asi kuvana vanenge vakatobva kudzimbo dziri kure vatinogara ikoko kuti vadhize vana vari kukwanisa vasiriuvati vari kukanganisika zvikuru panyaya yemaresult anozobuda nenyaya yekuti havana mukana wekuti vazowana maticha aya ende havana mukana wekubuda kuti muchikoro muya kuti vanowana kubatsirwa zvichireva kuti kudii ndiri kuedza kuti maticha anenge aripo mazuva ose aya akafanira kungatidzidzisa vana vari ndingati vari incapacitated kana ndichida kuti nditaure ndakavamirira mukana wamavo nini kuti vanofila here kuti pei yavari kuwana haisi kukwanisira kuti vakwanisewo kurarama zvichireva kuti nemadzidzisiro acho anogona kudzisira hani mataona saka zviri kudisadvantaja mwana uye agara uye atongopinda kaenda kubhodhin aripo pasina kana kumwe kwaanowana akasawana ticha yeuya ani atitude yekutoti inini mari yandiri kutandira haisikukwana zvinobva zvagona zvonesa saka dambudziko iri dai hurumende yaongorora zvinoimba kuti zvimwe zvikoro zvandakambotaura nazvo zvakanga zvichiratidza kuti no inyaya vachagarira pasi kuvhura kwetemine onyatogara pasi nematicha kuti hongu zvinhu zvakamira mamiri azvakaita asi iyo mudzidzisi uri mumubereki zvakare ngatingotorai matii ese enyaya yekuti toita sei nezvatiinazvo Ukuti hatina, hakuna anazo.
Nguva yedu ndoyadyanana. Tinokutendai. Thank you so much to our guests, they Eva Nice Munando, who is speaking to us from Harare. And that brings us to the end of our show. We'd like to also thank all those that called in and those that wrote in for us to call them. Our marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying, hey, please tune in again tomorrow when we have the Youth Connection here on Studio 7. Have a very good night, Zimbabwe.